Isusu se bazi rinomirira vashandi vemuva prazi muno muZimbabwe hatisi kufara nechitiko ichi, uyezve tiri kutarisira kuti nyaya iyi tione kuti ichasvika kupi. Muzvina prazi uyu arangwa chaizvo here zvinoenderana nemhosva yaakaita?
Tichitarisa ukama huri pakati pemushandi nemushandirwe pavhidhiyo yakabuda iyoyi, zvinoratidza kuti ukama hunenge husina kunaka. Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa ukama pakati pevashandi nevashandirwe mapurazi?
Chinoda kuti chiitwe kuti mushandi nemushandirwi vagare pasi vanzwanane, uyezve hatitarisire chitiko chakaita seichi kuti kana pachinge mumwe mushandi atadza, employer otora mutemo kuisa maoko ake. Izvozvo hatizvitarisire, uye chiitiko chakashata fani. Endi tikutarisira kuti kune avo mapurazi mamwe vachiri kuita zvinhu zvakadaro, bhozi hunhu hwaitwa kare nevadzvanyiriri. So hatitarisire kuti zvirange zvichiitika kuvashandi vemuZimbabwe.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandi vari kupomerwa mhosva yekuba pabasa pavaishanda. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichochi?
Handingati inini vakaba kana kuri kupomerwa. Ehe, zvikanzi vapomerwa, but chati kutarisa ndechekuti ngatiti aba mushandi, hakune here vemapurisa vanoona nyaya idzodzo, vatoti pachirungu ma law enforcement agents? Handiti kana iri criminal case, that's why kune makotsi, kune matare aifanira kunge akaenda navo kumapurisa, vosungwa, kotorwa matano chaiwo.
Kune vamwe vari kuti mihoro iri kupiwa vashandi vemumapurazi iri pasi zvakanyanya, zvinogona kuzovatuma kuba pavanenge vachiseenza. Munoti iwo sesangano?
Yes, zvinogona kunge zvichidaro kuti mari dziri kupiwa vashandi kati muhoro wavari kupiwa ushoma, hazipe mukana kuvashandi kuti vabe. Uyezve employer hafaniri kutora advantage yekuti inini handisi kupa vashandi vangu mari, saka ndinofanira kuti ndivarove. Endi zveshuwawo vashandi vanoba nekuti kune nzara. Vashandi vanhu vari vachiyo kubasa, vashandi vanenge vachida mari but hazvikwanisa kupiwa. Muhoro iyoyo unoenderana maringe nekoma kwezvinhu. Kupera kwezuva mushandi anozoona kuti chinhu chandi kushandira ichi ndadii kuti ndatora, handiti ndanopo vana kana dzingava muri. But hatitarisire kuti zvinge zvichidaro, uye hatikurudzire vashandi kuti vabe. Asi nekuda kwesituation, my employers ngavanzwisise situation iri munyika kuti aiwazvo hakuna chouviri kunze uku. So tadi kuti tavabatsira vashandi nokuti vashandi vanhuwo.
Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano kuedza kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nevashandi mumapurazi umu?
Sesangano redu tiri kuumbiridza nekugara pasi nemaemployers associations tichionesana kuti ndezvipi zvikuafekta, then ndeipi nzira yatingatore kuti tivabatsire. So sangano redu riri kufamba pose nepose nemumafarms imomo tichikurudzira production zvayo, nokuti production ndo inozoita kuti pange pane mareturns kana kuti mari income yokuti vashandi vanga vachipuwa. So tiri kukurudzira even maemployers kuti no, ngapanga pane production yosimudzwa. Production ingasimudzwe sei? Handiti pafanga pane capital, maemployers ngaatsvage capital. At the same time wo vachibhadhara vashandi, mari inomotivata mushandi kuti mari inoita kuti mushandi afarire basa, production ienderere mberi.